Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 10, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende nemiriri weChitungwiza North vaGodfrey Stole navaJob Scala vanyora tsamba vari kuChikurubhi vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya pamhosva yavari kupomerwa. Muimbi weBlacks Unlimited Lancelot Mapfumo aradzikwa muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangudya nevanhu vaive pamusangano webato reZANU-PF nemusi wemugovera. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 vari kukadoma kuti havasi kufara nekurohwa kwakaitwa Mangunjika paaita basa rake nemugovera. Mangunjika akarohwa nevarume vaive pamusangano weZANU-PF mumusha wokuwadzana muHarare, uko kwaitwa sarudzo dzenhengo dzekomiti yepamusorosoro muZANU-PF yeCentral Committee. Amai Mutsvangwa vati hurumende haifare kana vatori venhau vachishungurudzwa sezvakaitwa Mangunjika. Vanhu vakarwisa Mangunjika vakadzimawo zvose zvavo mufoni dzake mbiri.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza vatapi venhau vedu seMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Munoona zuva nenguva tichisangana nevatinoti mastakeholders edu vari mumedia kuti titaure nyaya dzekuchengetedza pamajournalist edu pavanenge vachibata basa ravo. Naizvozvo apa panyaya yamuri kundibvunza inyaya yandinofunga kuti ichiri kumapurisa. Iniwo ndakamirirawo kuti ndipiwewo nyaya yacho kana yobva ikoko ndigonzwisisa kuti chii chakaitika.
Mangunjika anoti vanhu vakamurwisa vaiti havadi kuona Studio 7 nekuti haifariri ZANU-PF. Asati arwiswa, Mangunjika akanga aita hurukuro nenhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti pamusangano uyu. Kurohwa kwaMangunjika kwashorwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Zvichakadai, sangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau munyika reMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, riri kushorawo zvakaitika kuna Mangunjika. Mukuru wesangano iri, vatavani moyo, vati kurohwa kwakaitwa Mangunjika kunoratidza kuti vatori venhau vanogona kunge vari parumananzombe pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Nguva dzatiri kupinda inguva dzinoda kuti vanhu vose vanoita nezvekutakwa kwenhau vabatirane pamwe chete, kubva kumapurisa, bazi rekupepetwa kwemashoko, Zimbabwe Media Commission, vatibetsere kuchengetedza runyararo nekuitira kuti vatapi venhau vaite basa ravo zvisina kumbunyikidzwa mukati.
Vamwe vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika, mapurisa pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti vaite chirwirangwe kuona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka, zvikuru sei pamberi pesarudzo. Vamwe vati basa revatori venhau rinoita kuti veruzhinji vapinde musarudzo vaine ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika, nokudaro vanofanira kunge vakachengetedzeka panguva yavanenge vari pabasa.
Semisa Zimbabwe toramba chikomekedza vose zvavo, zvikuru samapato ematongerwo enyika, kuti kana pakashayikwa vanotapa nhau dzavo vanhu veZimbabwe havagoni kuita sarudzo dzekuti vatore kuti achavamirira ndiani zvichibva pazviga zvakasimba zvatinoti iyo informed decision making pachirumbi. Saka tokurudzira zvikurusa kuti vatapi venhau vapiwe mukana wekuferefeta nekupepeta nhau dzinoitika mapato ezvematongerwo enyika kusimbisa donzvo rekuti vanhu veZimbabwe vaite sarudzo dzakapajekerere.
Mangunjika haana kukwanisa kuita basa rake nhasi sezvo aenda kunoongororwa nanachiremba, asi Mangunjika anoti acharamba achiita basa rake.
Aka akasike kutanga ndichirohwa kana kuvhiringidzwa ndiri pabasa. Munorangarira gore riyatakamborohwa tiri papress conference tikatorerwa marekodha vamwe vakaputsirwa makamera, asi izvi handizvo zvingaita kuti ndinge ndichirega kuita basa rangu. Ndicharamba ndichiita basa rangu, asi shure yangu iri yekuti vatori venhau ini nevamwe vanoshandawo kumama organization akasiyana siyana vanofanira kunge vachibvumidzwa vachiita basa ravo. Zvikuru sei kana vachinge vaine mvumo iyoyo yokuita basa iroro, vaine makadhi avo kubva kuZimbabwe Media Commission. So tingangoti hazard of the profession, but ndicharamba ndichiendera mberi nebasa rangu.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekuferefeta kurohwa kwaMangunjika, asi mumwe mupurisa wepakamba yekuwadzana asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau. Atenda kuti nyaya iyi yakamhangarwa pakamba yavo pasi peRRB nhamba inoti 530-3763. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mumiriri we ndinodzokora, hurumende inoti zvakakosha kuti vanhu vave neutano hwepfungwa, uyezve kana vachinge vabatwa nechirwere ichi vakwanise kuwana mishonga nechimbi-chimbi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva rechirwere chepfungwa kana kuti World Mental Health Day nhasi muHarare, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunorwa Mangwiro vati hurumende yakazvipira kubatsira vane chirwere ichi, asiwo vachichema-chema nekushandiswa kwezvinodhaka munyika, izvo zvinonzi zvinowedzerawo dambudziko rechirwere chepfungwa.
Zvitsigira kuti tibetsere avo vanenge vawirwa nedambudziko rakadaro, nekuti chinhu chekuti kana munhu akabatsirwa anogona kurarama upenyu hwake hwakanaka husina zvinonyaya kumunetsa. Nekuti chaipawo mazuva ano senyika tiri kuona kuti vechidiki vapera netunodhaka uto handitika. Saka chinhu chekuti tinoda kuti vadi vechidiki vanzwisise nevakuru vanzwisise kuti senyika tinokwanisa kuita zvinhu zvekuti tibatsire hama dzedu dzine dzawirwa nedambudziko iroro sekutsigira kwatinoita zvimwe zvirwere.
Mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Obsessive Compulsive Disorder Trust amai Angelica Mukorongo, avo vane dambudziko rechirwere ichi, vakurudzira veruzhinji kuti vasadzikisira pasi vane zvirwere zvepfungwa vachiti zvakangofanana nawo nezvimwe zvirwere. Amai Mukorongo achema-chemawo vachiti vazhinji vane zvirwere zvepfungwa havasi kuwana mishonga muzvipatara zvehurumende, vakati dai hurumende yawanisa mishonga yezvirwere zvepfungwa pachena.
Ndavaone kuti mishonga yemental health iwanike for free, nekuti ikatengeswa vanhu vazhinji zvakaoma mazuva ano, ende vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuitenga. Inini wangu inini chaiwo ndinotenga $18 every month. Kumahospitals hakuna, ndotoenda kumafarmacies. Saka hapa idambudziko guru ratinaro iro.
Asi vaMangwiro vati hurumende ine urongwa hwekuona kuti mishonga yezvirwere zvepfungwa yawanikwa zviri nyore munyika.
Nhaye mapiritsi nemishonga sehurumende takabvumirana kuti makare kare mishonga yaiuya maybe newewo uchingotengesa paunodira ende yaizoguma yodhurira vanhu. Sasa hurumende inotakaisa chinsungo chekuti isu hurumende taakutenga tega mishonga kubva mhiri kwemakungwa akachero kwairi iuye muno yakawanda. Sehurumende titori mugwara rekutozvironga izvozvo. and zvakare chimwe chikuru chatiri kukurudzira ndechekuti mishonga inogona kugadzirwa muno munyika igadzirwe kuitira kuti vanhu vaiwane yakachipa yechingori iripo.
Amai Debra Machando vanoshanda nesangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization vati dambudziko recovid-19 rakawedzerawo kuwanda kwezvirwere zvepfungwa, vachiti zvakakosha kuti vanhu ava vawane rubatsiro.
SWHO tinokoshesa kuti munhu awane access panzvimbo padhuze paari kana paine chanetsa kuti munhu at least akwanise kuwana rubatsiro rwemental health. Tirikushanda pamwe chete neMinistry of Health kuti tione kuti masystems ehealth emuZimbabwe kubva munharaunda munogara vanhu mumacommunities kubva pamaclinics pavari zvichikwira kusvika mahospital pamusorosoro zvii zvatinogona kuita tisimbise kukwanisa kurapwa kwevanhu vanenge vanetseka neurwere hwepfungwa.
Mozvare batsirai chiedza muchochomi vanoshandawo nesangano rinobatsira vane zvirwere zvepfungwa rinonzi Insight Wellbeing vati dambudziko rechirwere chepfungwa rinobata munhu chero upi zvake, vachitiwo zvakakosha kuti vanhu vazive kuti zvirwere izvi zvinorapika.
Hazvisarudze kuti mupfumi murombo zvikungoitika munharaunda dzedu, saka tiri kubatsira vanhu vanenge vari munharaunda kuti tivabatsire, tivadzidzise, tivainforme kuti izvi zviri normal ende zvinorapika, chirwere chinorapika.
Zuva reWorld Mental Health Day rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru pasi rose. Mhemberero dzanhasi dzaitwa paine kurudziro yekuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 miliyoni vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole vanyora tsamba vari kuchikurubhi vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya pamhosva yavari kupomerwa yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime uye vaScala ndivo gweta remhuri yavo. VaScala navaStole vakasungwa nevamwe vatsigiri vebato iri gumi nevana. Mutsamba yavo VaScala nevamwe vavo vatenda mhuri yeZimbabwe nekuvatsigira vari muusungwa. Mukuzeya nezvekusungwa kwavo uye kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Tinoona senge kuwedzera kana kuti continuous persecution yavo icharamba ichingoitika, nekuti maprosecutor ndione senge ane chinangwa chekuona kuti VaScala vakapara mhosva here, but chinangwa chavo ndechongoona vari muchizarira vachizobatwawo vasina mhosva, but zvinenge zvisingasabatsiri because vanenge vatoita incarceration yavo vari mujere. Saka izvi zvinhu zvisina kunaka, nekuti kutyorwa kuri kuti vabumbiro ramutemo.
Sika tichitaura nevamwe vari muZANU PF nemuhurumende vari kuti VaScala vakambopomerwa nyaya dzakadai dzekunzi vaida kukonzera mhirizhonga, asi vari kuramba vachidzita nyangwe akapuwa mari yechibatiso. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Mashoko aya haana chokwadi mukati, nokuti kupomerwa nekubatwa nemhosva zvinhu zvakasiyana, because VaScala panguva yese yavaibatwa vachiendeswa kumataredzi mhosva, hapana kana zuva rimwe chete ravakambobatwa nemhosva. Ende bumbu redu remutembo rinotaura kuti munhu wese ari presumed innocent until abatwa nemhosva. Saka ivo VaScala havangawaniki vachipomerwa nyaya dzavasina mbovhera vambobatwa nadzo mhosva kuti dzive idzo dzekushandiswa nhasi, nokuti hazvipo pabumbu redu remutembo ende kuchikorwa kwekodzero dzavaScala.
Vehurumende vari kutioka vamwe veZANU PF vanombosungwawo sezviri kuitwa VaScala, nekudaro hapanganzi pari kutyorwa bumbiro remitemo kana kuti pari kutariswa kuti wabuda mbamani.
Ipapo zvechwa veZANU PF vari kumbosungwa, but tikuzoona kuti mabatirwo avanozoitwa kana vazoenda kumataredzi mhosva ndo akasiyana neavaScala atikuchema nawo kuti mutemo uri kusarudzwa kushandiswa kana uchibva kuzanu PF unobatwa zvakanaka kubva kumapurisa kusvika usvika kucourt ende haumbotogari muchizarira kana murimand kwenguva yakareba usina kupuwa bail but tikuona vasikala vatrya 5 times without success but nyaya yavo muchitarisa nyaya dzimwe dzinomboponderwa nezanu PF dzinova dzive dzakasimba kupfuura yavasikala but ivo vachipuwa bail saka tikuona kusarurwa na discrimination pakushandiswa kwemutemo uripo saka ivo zanu PF vari right vanosungwa but ivo they are being treated nicely nemutemo nekuti vari kubva kubatira zanu PF
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muWashington DC kumisangano yepagore yemabhanga anokweretesa mari pasi rino kana kuti 2022 annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group. Kumicheto yemusangano mukuru uyu kuri kuitwawo misangano yedzimwe nyika dzemuAfrica kana kuti Microeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa uko kwataurwa nechipangamazano mubazi rezveupfumi kana kuti Zimbabwe Debt Management Office vaAndrew Bvumbe. Misangano yeIMF neWorld Bank yatanga nhasi ichipera musi wesvondo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaBvumbe.
Zvamunoziva mose kuti pamunosangana nevamwe mumusangano dzakadai tinenge tichidzidzawo zvekuita mamwe nyaya dzekuona kuti nyika yedu yofamba zvakadii tichionawo kuti zvii zvatingatore nezii zvatisingati saka kushanda nevamwe zvakaonekwa zvakanaka munyika nepatave zvinezvi tidzidzo kune vamwe vamwe vekuzambia vari kuitei vamwe vekubotswana vari kuitei vamwe vekukenya vari kuitei zvinhu zvavo zviri kufamba sei zvakanaka zveduwo todzidzira kubva zvakanaka saka ndosaka tiri panenge tinoona kuti zvakatinakira kwazvo
tinoona kuti imi muri muhofisi yedebt management kana kuti zvikweredzi mungati zvakamira sei pari zvino pane zvamuri kuita ekugadzirisa zvikwereti zvezimbabwe
hatine zvakawanda zvatiri kuita tichiona kuti tingaite here kutaura nemacreditors edu vatine zvikwereti navo kuti tobatsirana sei kuti tioneke tichiona kuti zvikwereti izvi zvabva or zvava zvishoma shoma saka tinoti kutaura nevasi vatine zvikwereti navo iyo vakuru vakuru vana IMF vana World Bank vana ATP tokutaura navo then because kutova tine zvikwereti navo vengiriki vemagavhumendi dzimwe dzekueurope vekunana Britain vekunana America Germany vesava tokutaura navo tichiona kuti zvinhu tingazvifambisisi because you know also tana president hatisina weATP ndiye akutungamira nzira yedu yekuona kuti tingazvifambisa sei neexperience yavo kuti vatibatsire kuti tifambe zvakanaka kukumidza kuti yezvo zvikwereti zvedu zvionekwe zvichidzika kuti nyika ifambire mberi
asi zviri nyore here tichiona kuti nyika dzakawanda dzakashandisana nedambudziko iri
tinopindawo mundima yacho nekuti ka hatingasare tega tinoisa nyaya yedu patebhu patafura tichinzwikawo kuti tiri kuita zvipi tobvumirana kuti zvinofanira kuitwa tichienda mberi zvakafamba sei even kugara pakaitwa nyaya dzezvikwereti kuti dzizvigadziriswe nyika dzakawanda dzaivemo kasi kwakawanikwa chii nzira yekuti zvinoitwa sei saka tinoona afanga iko zvino tave padyo nekuti tiona kuti nyaya yedu yakamira sei yezvikwereti
muchange muri kupinda here mumisangano yeIMF World Bank inoitwa pagore
hawongu yatinayo IMF nenge yekutanga but tikangopedza apa masikati kubva masikatano takupinda munyaya dzedu dzatinei tichitaura neIMF neWorld Bank nevamwewo vakasiyana siyana tichaonawo vamwe vari kunze nenyika yeAmerica nevamwe vanorepresentawo vanenge vachimirirawo ana
chipangamazano mubazi rezveupfumi panyaya dzezvikwereti vaAndrew Bvumbe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Lancelot Mapfumo airidza ngoma nekuimba nechikwata chamukoma wake Thomas Mapfumo cheBlacks Unlimited aradzikwa muHarare nhasi. Mushakabvu akafira kuno kuAmerica nechirwere chegomarara. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri wemhuri vaBlessing Vava.
Kuma Lancelot varadzikwa nhasi masikati kumarinda eWarezi muHarare.
Vanhu vataura pakuvigwa kwavo vanga vachiti kudii, vanga vachiti munhu anga akaita sei?
Pane vanhu vataura vanosanganisira madzisa hwira vemumhuri neavo vakashanda namukoma Lancelot vatendedza upenyu hwavo. Vaiva upenyu hwemunhu waifara, vaiva upenyu hwemunhu aigona basa raaiita rekuridza ngoma, basa raaiita remagitare. Uyezve vanhu vanga vachipembera kuti munhu anga akazvininipisa, munhu anga asina zvekunoita nevanhu, munhu asaita zvekutukana nevanhu, asi munhu akarambazve ane loyalty kune zvinhu zvaaita, kunyanya bhendi raaishandira reBlacks Unlimited. Hakuna kumwe kwaakashanda kunze kwekubhendi ikoko kuBlacks Unlimited kusvikira vazotorwa pavakashaya mazvika akapfuura.
Mungati chikwata ichochi cheBlacks Unlimited charasikirwa zvakadi, vasiya vende rakaita sei?
Handingakwanisa hangu kutaura ndakamirira chikwata cheBlacks Unlimited, asi munhuwo anofarira mutambo uyu nekuve munhuwo akashandawo namukoma Lansi, akashandawo nechikwata ichi kwenguva yakati wandei, tinoti tarasikirwa zvikuru. Kurasikirwa kwataita, kurasikirwa kwaitwa bhendi reBlacks Unlimited havasiwo vega varasikirwa, asi kuti music industry yese zvayo yarasikirwa nemalegendi edu anga afara, malegendi edu vakatanga kuridza zvemagitare kuma70s, uyezve vakaitazve kuti mutambo wedu wechinyakare, mutambo wedu wembira wedu wechinyakare urambe uchienderera mberi. Zvinhu zvinofadza kuti vakakwanisa kutora mutambo uyu vakaifamba nyika dzese dzichienderera pasi rino rese, vakasimudza mureza wenyika, vakasimudza tsika nemagariro eZimbabwe.
Mutauriri wemhuri yekwaMapfumo vaBlessing Vava vari parunare muHarare. Chizvarwa cheZimbabwe vaRobert Garwe vane makore makumi mashanu nemwanasikana wavo Shona ane makore mashanu vari pakati pevanhu gumi vakafa kuIreland nemusi wechishanu mushure mekunge paputika rinofungidzirwa kuti igas rinoshandiswa nedzimotokari Crislow County, Donegal. Vagarwe vanonzi vakaberekerwa kuhwedza uye vaitenga keke remwana vavo rebavude pakaputika panzvimbo inotengeswa mafuta ekufambisa dzimotokari. Mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vashanu vanonzi vafa muguta guru reUkraine reKiev, vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuvara mushure mekunge Russia yakanda mabhambo. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vapomera Russia mhosva yekuuraya vanhuwo zvavo. Kubhombwa uku kunoteverawo mashoko emutungamiri weRussia vaVladimir Putin ekuti Ukraine ndiyo yakabhomba zambuko riri pakati penyika yavo nedunhu ravakapamba reCrimea. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vane chirwere cheshuga vachizvibaya majekiseni emarwadzo edenda iri kuti vachengetedze mishonga yavo panzvimbo dzinotonhorera kunyangwe magetsi ari kudzimwa dzimwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Christopher Zimbizi vakurudzira vari kumadhorobha kuti vashandise dzimwe nzira dzinoshandiswa nevari kumamisha dzekuti mishonga iyi irambe ichitonhorera.
Nhau yekuchengetedza insulin muvarwere veshuga inawe yakakosha chaizvo nekuti insulin inofana kugara pama temperatures ari between 15 and 25 degrees Celsius. Saka nekuda kwekuti ike zvinezvi tava munguva yekupisa ende kuna vamwe vakawanda vasina mafiriji. Kune zvatinokwanisa kuvabatsira nazvo. Vanogona kutora mabucket voisa jecha rakanyorova vochengetedza insulin yavo mujecha mamwe vakanyatsorinyika mujecha rakanyorova voriisa kana paine chirugwi kana pasi pemumvuri voswera riri papo kana mutu hari twakadaro kana kucherera mugarden kutocherera muvhu chaimo rakaita kunge dhaka rinenge rakati nyoroverei mamwe mamethodzi wayo atokwanisa kukurudzira vanhu vasina mafiriji kuti vachengetedze insulin yavo.
Dr. Joseph Chiripanyanga vayambirawo kuti kuzvibaya mushonga usina kuchengetedzwa zvakanaka kunogona kukonzera matambudziko.
Unoona kuti munguva yatapinda yekupisa kwezuva rakazvakanyanya zvinoafekta kana zvinokanganisa zvikuru ava nechirwere cheshuga yatinoti diabetes mellitus muchirungu. Zvikurukuru ava vanoshandisa mushonga wokuzvibaya unonzi insulin. Insulin ihormone inenge yakagadzirwa ikachengetedzwa, inoda kunge zvakare ichichengetwa iri mufriji kana iri panotonhorera kuti isakanganisike, isaita yatinoti denaturization process, isafe kuti isatadze kushanda. Saka ikagara isiri mufriji, insulin inoguma isichashanda. Munhu ane shuga akazvibaya insulin yange isiri mufriji, zvinotadza zvinoreva kuti shuga iyoyo haichadzika zvakanaka ende haichakontroleka zvakanaka. Inoda kuti insulin yacho inenge isanyatso kushanda zvakanaka.
Vakurudzirawo vane chirwere cheshuga kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuzesa.
Tirikuona zvakare kuti mazuva anokuva neload shedding, magetsi ari kunyanya kuenda zvikuru, zviri kuafekta vanhu vazhinji vemumadhorobha nevemaruwa, zvichireva kuti shuga dzavo hadzichakondoreka zvakanaka nokuda kwekuti insulin haichagara iri mufriji. Kana nyange iri mufriji, friji yacho haisi kutonhorera nekuti magetsi anenge aenda. Tinokurudzira kuti kana muchigara pane magetsi, magetsi achienda zvikuru, munoendawo kunanazisa monyora tsamba dzenyu muchivatsanangura, moenda kunana chiremba mopiwa masupporting lect kuti area yenyuwo inoprioritizwa kuti musaenderwa nemagetsi zvakanyanya, kuitirawo kuti shuga dzenyu dzikondoreke zvakanaka nokuda kwekunge insulin yenyu inge yakachengetedzeka zvakanaka. Kune ava vari kumaruwa vekuti insulin yacho inondonetsa kuwana kana kuti zvakare magetsi hakutorina, tinokurudzira kuti kana mukange maona insulin yenyu, kumbirai vanenge vaine mafriji vepadhuze vanokwanisa kubatsirai. Kana kuti kana pasina nawo, tinokurudzira mutenge kana magas fridge kana mafriji esola.
Mukuru mubazi rinoona nezvezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe, muzvinafundo Hilda Matarira, vaudza Studio 7 kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nedenda reshuga.
1.532000 million Zimbabweans vane diabetes mellitus. Nyika dzose dzine 537 million yediabetes.
Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheshuga chinokuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumwoyo, kumaziso nekuitsvo, zvokuti vanhu vanodarika mazana mana emamiriyoni vane dambudziko redenda reshuga pasi rose. Tsvagiridzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara neshuga. Kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kudya zvechinyakare zvakaita semhunga uye kupota vachigwinyisa miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa nyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika, apo gurukota rezvemari muzvinafundo muTuli Ncube nevamwe vemabhizimisi vari muAmerica kumisangano yepagore yeWorld Bank neIMF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Geina munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu esiphathele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Mfumfu 2022. Igama lami ngokeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla, uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Ingozi yokudubuka kwenzakale egarajini lamafutha ezimota kwele island ibulele abantu abalithumi abagoqela isizalwane seZimbabwe ebesihlala khonale umnumzana Robert Garwe lendodakazi yakhe. Abalimi abafuya inkomo eMbembesi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe imhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisa sengisela amabhutsha akobulawayo inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Lokhu kuza ngemva kokutshaywa kwentatheli izindaba yeStudio 7 esebenza izimele uGodwin Mangujka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele iStudio 7 esekhaduma ukuba akathokozi ngokuhlukunyezwa okwenziwe uMangujka. Yena uchawe kabuhlungu abasekeli bezanupf ngesikhathi esiyachapha udaba lokhetho lwedalela phezulu lalelo bandla ele-Central Committee. UNkosikazi Mtswangwa uthe uhulumende kathokozi nxa intatheli zitshaywa lokuhlukunyezwa njengalokhu okwenziwa uMangujka.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza.
Ngiyadana kakhulu ngodaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba ugaja engilusebenzelayo. Sihlangana labakuntatheli ukuba sibone ukuba indaba zabo ziyalungiswa. Udaba lolu lusasemapholiseni, ifuna ukuba sizwe ukuba kuyini okwenzakalayo.
Umnumzana Ngqaba Machazi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe uthi isimo sokuchaywa kukaMangujka lezinye izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba kumalanga asanda kwedlula zitshengisa ukungahlonitshwa kwamalungelo entatheli eZimbabwe.
Esikubona kusenzakala kathesi ukuthi nxa siqathanisa u-2021 lo-2022 siyabona ukuthi ngo-2022 ama-cases ama-number of violations against journalists angani axakeme kakhulu. Njalo khona lokhu kuyasethusa ngoba sikhangelela ukhetho oluzayo ngo-2023. Ukubona khona lapha ukuthi uGodwin Mangujka we-VOA Studio 7, lo Desmond Chizarande we-Newsday, nabanye bentatheli izindaba abangani abahlukunyezwe ngamabandla, ngabantu bebandla be-ZANU-PF ngempelaveni ngesikhathi besenza ukhetho lwabo lwe-Central Committee. Nase sikhangela ukuthi nxa kulukuhlukunyezwa kwamapholisa kwentatheli izindaba ngalesi sikhathi kutshengisela ukuthi u-2023 engabanzima.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube owenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum.
Siluxoxele udaba lolu lokutshaywa kukaMangujka. Simtshelile uminista ukuthi hayi lokhu awulunganga. Babe sithembisile ukuthi khona akusoza kwenzakala. Yena uthe uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani, kodwa laye uminista Mtswangwa wawusolile kakhulu. Thina njenge Zimbabwe Editors Forum siqoqile laye simtshela ukuthi akusiphathanga kuhle. Wasithembisa ukuthi khona uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani.
Ukowetsa itakawira ongunobhala wenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association YOJA uthi ukuchaya kukaMangujka kuyisikhumbuzo socuku olunako ukuhlela intatheli izindaba ngomnyaka ka 2023
kulihlazo ukujikisile ama journalists were being abused ikakhulu by the ruling party. No, we don't expect it, especially when we are slowly approaching ama elections ya 2023 with the way also people khona is likely to increase. And these guys are actually failing us, you know, as the 40th state. Remember, what they promised is a new transition. Abuku, going back to the Mugabe era.
In Sanganiso, as Mele Amalungelo Intatheliizindaba, as Kokela Emit, Institute of Southern Africa, MISA, VT, ukukhuphuka kwezihlakalo zokuhlukunyezwa kwentathelizindaba, ukwethuselwa nokuboshwa kwazo kuzaqhubekela phambili kakhulu kathesi sokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu sekuchiye intathelizindaba zilokwesabela impilo yazo ngoba zingasela ndawo yokucatshela ngenxa yomumo okhona elizweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo lukamongameli, abameli bedale lephalamende nabamakhansili. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi ube engasabeli ucingo, kodwa omunye umpholisa wenkambeni yekwatsana ugcizelele ukuthi udaba lolu lumangelwe yibo phansi kwenombolo ye-RRB ethi 530-3763. UGodwin Mangutshka utshaya ngamampama ngabasekeli bezanupf emzini wekwatsana eHarare ngesikhathi ethapha indaba zokhetho ledale le-Central Committee yebandla leli. Lokhu kusenzakala enye intatheli izindaba ephephandaba le-Newsday uDesmond Chingarabe laye uxotshwe kwenye indawo ebisenzelwa lolu khetho eMasvingo. Kusenjalo kolunye udaba olufanayo namhlanje intatheli izindaba ze-Heart and Soul ezibalisa uGaddafi Walls noDanmo Mundai bathi batshayeka buhlungu ngamapholisa eMbare namhlanje. Baphinde babotshwa basiwa enkambeni yeMbare kodwa baphanga bakhululwa bengethiswa ngacala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingozi yokudubuka okwenzakale egarajini lamafutha ezimota edolobheni leDonegal ngenyakatho kwele-Ireland ngolwesihlanu emini ibulele abantu abalichumi kwalimala abayisificaminwembili. Omunye walaba abafele kulingozi isizalwane saseZimbabwe ebesihlala kwele-Ireland, uMnumzana Robert Garwe obeleminyaka engamachumi amahlanu kanye lendodakazi yakhe uShana obeleminyaka emihlanu. UGarwe obedabuka eWedza eMashonaland East wehlelwe yilingozi esiyathenga ikhekhe lomcimbi welanga lokuzalwa kukankosikazi wakhe ephelekezelwa indodakazi yakhe. Isehlakalo lesi sitshiye izakhamizi zalindawo zithithibele njalo zilokudana okukhulu. Amapholisa athi alokhu esawuphenya lumonakalo ukuze bazi imbangela. Umeya wedolobha leli uthe sekubuthaniswe imali efika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ama-euro, €170,000, ekuncedisa imuli ezilahlekelweyo. I-Studio 7 ixhumane loMnumzana Darlington Dube oyisizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni elakhelane lele Donegal lapho okwenzakale lingozi.
Ingozi iyehleke endaweni ebizwa ngokuthi yiDonegal. IDonegal ilidolobho elingumakhelwane West Ligo. Indawo yakhona iyenzeke eDonegal County lapho okuvele khona ingozi ye-explosion. I-explosion yakhona bathi yenzeke egarage then kwase ku-affecta a two-story building and a shopping, a busy shopping complex khonapho.
Bangaki abantu abatshone kusehlakalo lesi?
Kushone abantu abawu-10. Phakathi kwabantu abangu-10 kulezizalwane ezimbili zaseZimbabwe, ubaba ona-50 years ogama lakhe ingu-Robert Garwe, bese ubehamba lendodakazi yakhe uShona Garwe ona-5 years bebeyothenga i-birthday cake for umama wendodakazi kababu Garwe lo oshonile.
Labo abalimeleyo bathwalelwa ezibhedlela ezishiyeneyo sebesizwa njani?
Phakathi kwabantu bona laba abashonile abawu-10 kukhona abanye abalimele, oyi-1 ulama serious burn injuries uthwalelwe esibhedlela sehlokodolobho yalapha e-Ireland eDublin. Then abanye abawu-7 abaku-stable condition bathwalele esibhedlela saseLetterkenny okungelinye ledolobha elikhona lapha e-Ireland. Labo abawu-7 bathi baku-stable condition.
imbangela yengozi le isisaziwa yini kukhona yini abakunakanelayo
okhulumela amapolisa alapha e-island u-Lime Gerald usuprintendent uthe yena basaphenya ingozi eyenzekile kodwa banakanela ukuthi kube yingozi izakhamizi lezizalwane zalapha e-island zizokwaziswa sebephothule uphenyo.
Lo ngumnumzana Darlington Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island exoxa le Studio 7 ngocingo. Abalimi abafuya inkomo eMbembezi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe inhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisela amabhutha kobulawayo inyama. Uhulumende laye uthi usekunanzelela ukuba abalimi bayalahlekelwa izifuyo zabo. Yikho amapolisa seqinisa umsebenzi wokubopha amaselala. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abalimi abaphila ngokufuya inkomo ezigabeni zeMandebeleni okungani kahle izulu bathi izehlakalo zamasela abatshontsha izifuyo lokhu zisanda ngalezi nsuku. Iningi lisithi asela nkomo. Umnumzana Alexander Mbangwa wentaba zinduna uthi isibaya sesivaliwe bathaye babhuqa amasela.
Abantu bazintshontshela isifuyo sibili awakatali lobayi kule mtshiso lo kuthiwa masiwutshise ozinkoo ezifuyo. Amapolisa loze siripota awanandaba. Okwenzakalayo ziyantshontshwa ebusuku, ziyantshontshwa emini, bahambe lazo inkomo. Amasela ezinye ziyatholakala, ezinye zingatholakali for good. Hhayi kula bantu abawotsha ngoba amapolisa arelax. Ngoba kwesinye isikhathi noza alalokhu zinto aripote. Amapolisa uyayekelwa njalo, uyaphinda ayekelwe, ngiyahamba. Umbone sehamba phandle.
Athithibele abalimi bembembezi le ntaba zinduna omunye wabo ngumnumzana Mthunzi Masoka.
Impahla ziyalahleka, impahla zizifumane ngokuqondela plus ke ngoku asinako ukuncedwa uba thina singamapolikhoni uba sibe namabhayisekile okukhawuleza sisekele zankomo. Iinkomo zimka nje ukuthiwa nazo yeva uba ngabe sinoncedo singalincediswa xa sisukela ezankomo ngoba umntu uyanqanda inkomo omfondini ziyophuma kwenye indawo kanti ubu buhamba ngento elula ubuzibambe zankomo.
Ngaphandle kwenkomo amajongi lawo abikwa esengozini yokutshontshwa. Mnumzana Brian Zombana uthe Mbembezi le ntaba zinduna kusela zifuyo.
Zatshontshwa inkomo kakhulu amajongi wese inkomo kweza zitshontshwe ongabantu lokhu ithala le iduzale nathi kakhulu so they take ama-chances. Ama-agensi wena la ama-agensi wena la kuthiwa ama-agensi akhonapha yiwaatshenzi iinkomo zethu.
Into eyenzakalayo thina ngapha siyabe sidinga iinkomo sithi zisemadlelweni kanti inkomo kudala zadliwe lalesi siyabe zibanjiwe ziyinyama ababuyi bazositshela.
Izakhamizi eziningi zithi amapholisa ancedi lutho ngoba abatshontshayo bayaziwa kodwa kababotshwa. Mnumzana Mbanjwa Dlodlo ngomunye wabakhala ngamapholisa.
Zilahleka nje izifuyo abantu abantshontshayo abaningi bayaziwa kodwa baphuma betshaya. Problem ekhona. Ngikhuluma kunje so kunomkhwenya omontshontshela inkomo ezingu-11 kwathola ezingu-2 ezingu-2 8 yakhona kusho ukuthi i-9 yakhona 9 akabonakala ingabonakala i-9 yakhona ayazakali noma siyadliwa ngoba inkomo ezibanjwa ngamapholisa ebusuku at night benze i-night raid laba bantu bangathatha inkomo esibani sakho bahambe lazwa kula roadblock ebusuku bahamba bezizisa lothambe bazisenze emakhithini bekuhamba njani.
Isikhulumini samapholisa kobulawayo okuyikho ocatshangelwa ukuthi inkomo ezitshontshwayo zithengiswa abamabhutha aleli dolobho ayavuma ukuthi udubo lokutshontshwa kwenkomo lokhu lukhula.
Lesi singathi bulawayo ile ndawo kuthiwa ngama-peripheries ungakhangela ku-Harare Road abantu laba bafuna indawo lapho kulegwedi transport engena kobulawayo ungahamba futhi ngenkayi road emapulazini aseduzane emguza ngenyama endlovu road amapulazi aseduzane lawo futhi imguza uhamba ngesolusu road lakho kulamapulazi aseduzane even i-west acre ngeplumtree road usiya esigodini amapulazi nje agqagqele aseduze yizinkomo ethi zingakhanyile ebusuku nama-3% ziyasezingenisiwe emafrijini kobulawayo kodwa njengamapholisa la mapatrol ethu senze ukuthi abantu bazi ukuthi ebusuku sizabamisa ezindlini zabo sizangena ukuze bengagcini izinto zabo zonke.
Umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo obona wenzakalayo esabelenzi emathele North njalo elilunga ledala lephalamende elimele lesi siqinti uthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukunceda.
Uhlupho lokutshontshela kwezifuyo kakhulu emguza selubhahile ngoba abantu basuka emathawuni emalokitshini besiyadinga inkuni ichebechebe begcine sebebamba izifuyo zabantu. But njengoba nokwazi nje ukuthi uhulumende sefake in place i-task force ekhangelane lakhona kokutshontshwa kwezifuyo. Njalo kule mzamo eminingi yenzeka nguhulumende ukuthi kube lama base stations emakhaya lapho ukuthi kube lamapholisa ahlala duzane labantu ukutshontshelwa kwezifuyo luzakuba ngcono luzakwehla. Amapholisa nxa esencedisana esebenza lezakhamuzi.
Abantu abaningi emaphandleni esezigabeni zemaNdebeleni baphila ngokufuya lokuthengisa lezo zifuyo ngoba izulu lingani kuhle kulomhlubulo ukuthi bengathengisa izilimo. Abalimi abaningi bakhala ngamapholisa akabophi amasela aziwayo abanye sebecabanga lokuya kubo siyazi. Esikhulumeni samapholisa elizweni lonke jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi badinga amasela la ngamehlo abovu njalo sebeqinisa umsebenzi wokubabopha. Amapholisa bathi kusukela ekuqaleni kwalomnyaka sokutshontshwe inkomo ezifika inkulungwane ezine 4,000 phakathi kwenyanga ezintathu ezisanda kwedlula abalimi bembembesile ntabazuna batshontshelwe inkomo ezingamathumi phose amathathu 28 batshontshelwe njalo labo babhemi bangamathumi ayisificamunwemunye lesithupha 96 ngimane lesithupha 7 abanye ntabazinduna igama lamoyezela Jesus Band.
Ukuphuma kukhetho lwakweleLesotho kuveza ukuba ibandla elitsha ele Revolution for Prosperity lilakho ukunqoba ngoba selithole izikhundla ezingamathumi amahlanu lasithupha 56 phakathi kwezilikhulu lamathumi amabili 120 ezedale lephalamende. Kumele lithole ezinye ezinhlanu ukuze ledlule isilinganiso sokuyingxenye yezikhundla zedale lephalamende i-50% plus 1. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseMaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla le-Revolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo empululu lamahuda bethakazelela ukunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhakhe ilizwe lonke. Unobhala jikelelo waleli bandla unkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emisebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini leSotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka. Abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu uMnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla unkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le-RFP adala amathuba emsebenzi. Uthi bayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe ngumveli ngqangi ukuthi umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolu khetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party uMnumzana Lepoto Tamaya uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe alikho eluhlwini lwamabandla avotelwayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my BPSP wasn't available into the ballots, and then they voted for this the second option party that they can vote for.
Uthendaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwisikhulumeni sekomishini ezokhetha uMnumzana Tuoi Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulolu khetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Usenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze ukuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alobuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolu khetho, kodwa ke kucinise ukuncintisa edlula amachuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano eshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ekhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusudele South Africa lona lizangena ngomnyaka olandelayo. Mele Studio 7, eMaseru, eLesotho, ngeMthuso Khumalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election eMberengwa laseNyanga ngempelansonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lolu. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections eNsiza laseMatobo. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalila Mafasvanda.
Mahlale Zulu lizwile impumelelo yenyanga leMberengwa ukuthi asiphumelelanga njengeCC. Hhayi, lingalahli imbeleko ngokufelwa. Khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona eMberengwa lapho sazizuza 5, khathesi sesile number efika kuma 100 and something, kutshengisa ukuthi hhayi isisebenza gadalala. Tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilobubelo. Into efana sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half polling station bayavotelwa, bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho ukuthi ufanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga leMberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evothelwe nguchairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echayo lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani Zimbabwe since 1980 impumelelo yama-election yiyo ephelela ema-court, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sibe sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate, 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokubhala inamba isamu. Kodwa sesiyavota sibone 57-60% bayavotelwa, akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu. Konke lokhu kuza kwenza abatwana bashele umfutho wemfundo, bebona utitshala, babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga. Kuyayangisa njalo, kuhlukumeza umzimba lokhu. Bantu beMberengwa leyinyanga lingalahli imbeleko ngokufelwa. Sesi sizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 siyevota. Sesibhobozile konokweni kwenzileyo, siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu we-opposition endaweni lezo. Hayi, siyabonga mahlabe Zulu, singalahli imbeleko ngokufelo.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ukusilela kokudla okwakha umzimba kubikwa sokudala inhlupho kumpilakahle yomntwana osakhulayo, acine engakhuli kuhle echikizeka umzimba okubangela inkinga lapho esesengumuntu omdala. Intatheli zindaba uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingqathi zezempilakahle zithi sezinanzelela ukuthi ukudla okuthile okutholakala kungelandleko kangako kungaba isikhali esikhulu sokulwisana lenkinga zokusilela kokudla okwakha umzimba wonke lengqondo. Umnumzana Kudakwashe Garai Pasi, ongumqondisi wenhlanganiso ebizwa ngokuthi Essential Delights esebenzela eBybridge, uthi sebasungula umsebenzi wokulungisa umhluzu wokunathwayo besebenzisa izithelo lezihlahla ezinjengemarula, umkhomo lezinye.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a superfruit.
Ubaobab yisuperfruit kwezempilakahle, ilamavitamins lama-minerals amaningi
le-fiber.
Amakolishi amakhulu agoqela iChinoyi University of Technology, University of Zimbabwe le-Marundela University of Agriculture, Science and Technology lawo abone kufanele ukuthi adinge indlela ezingaphathisa esebenzelana namanye amakolishi angaphandle kwelizwe. Unkosikazi Prosper Chopera uthi sebephume lelambazi lezinanakazana ezidliwayo okuthiwa ngama-edible insects.
Sifake konke phakathi, sagaya, sawuhlanganisa, sapheka, like pre-cooked. So, nxa umuntu efuna ukudla, all they have to do is bafaka phakathi amanzi atshisayo kumbe nichago behlanganise bese sidla.
Unkosikazi Dona Ncube wenhlanganiso yeZubo Trust esebenzela iseBinga esigabeni seMatabeleland North uthi abasebenza lo mkhomo bewuphehla ube yimpuphu, le ntanga zawo bezilungisa zibe yitiye yekofi kunye lomuthi wetamarin. Konke okutholakala kalula kodwa kuphathisa kakhulu kumpila kahle yomuntu.
Ireducer ilose isugar, abantu labana bale sugar leya iyahlifela isugar yangkhona, kube lelose increase of appetite. Ma umuntu ele loss of appetite ya increase the appetite, ibe lokuthi futhi inceda omama laba ayebemunyisa ukuthi kube increment of milk for breastfeeding.
Umnumzana Tinomutenda Makause wohlangothi olubona ngezohlonzi lokudla kuhulumende olwe Food and Nutrition Council uthi inhloso yabo ikuba eleZimbabwe liqede indlala kokuphela lesimo semalnutrition.
People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diets, have to know about all the health foods they are supposed to eat.
Umsebenzi omkhulu yikuthi uzulu azi ukudla okuqakathekileyo njalo okwakha umzimba.
Ngenhloso efanayo, amabhizimusi afana labo National Foods lawo aselungisa ukudla okusekela isiqondiso zokulungiswa kokudla okwakha umzimba. Lokhu kudla ngokugoqela okulungiswa ngempuphu yamabele endulo ethiwa ngama super carbs afana lepalenta finger millet, pearl millet, lepalenta sorghum. Inkokheli zomdabu lazo sezikhanya ziwamukela umbiko wokufundisa uzulu ngokuqakatheka kokudla okwakha umzimba. Unduna Tsobani.
Sibonga uPeter Ntambe osethulele lolo daba. Ku-Live Talk namhla sikhangela ukuphuma emhlanganweni ye-World Bank le-IMF eyenziwayo okwamanje, njalo lokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.